Kuvhurwa kwezambuko rekazungula kunobatsira kudyidzana pakati penyika dzemusadik kwakriatawo imwe yatingati transport corridor inolinga vana South Africa nana Zambia uye nana DRC nekumusoro kuAfrica. Saka zvakureva kuti vematruck vemabhizinesi vanenge vachida kufambisa zvinhu kubva kusouth africa wane mukana wekusaenda nekubate bridge kune kwakunyanya kuwandirwa zvakanyanyisisa vachikwanisa kuenda nekukazungula wazonopinda nekuzambia wokwidza kana vachida kuenda kuna DRC kumusoro ikoko.
Izvi zvinorevei kunyika yezimbabwe?
Kuzimbabwe advantage iripo nyaya yedecongestion yebate bridge. Sezvamunoziva bate bridge yanga iri kuita matambudziko ekuti paa paine congestion yakanyanyisisa zvachiita slow down regional trade and regional economic activities. But Zimbabwe inogona kurasikirwawo zvakare nemarevenue
munorevei apa,
nekuti moti kana dzichipfuura and through Zimbabwe dzine miripo yadzinenge dzichibhadhara. Saka mota dzakawanda dzakatiza kubate bridge dzinoenda kukazungula zvakurekuti imari yatinenge taakurasikirwa nayo senyika. Saka izvozvo zvakakosha kuti zvijekeswe hongu. Bate bridge inodecongesteka, but kudecongesteka kwebate bridge kurasikirwawo zvekare kwedu kwemarevenues ataigona kunge tichiwana kuburikidza nekupinda kwematruckers kana kuti kwemagonyeti kana kuti kwevanofambisa zvinhu vachibva kusouth africa vachienda kunana Zambia kana kunana DRC.